Tirende, tirende, bartende, tirende, alright then. Sit on the title, sit tirende. Makumanando da kuti veswatende. Ati diva no wanda kana vano itaga skirike kufumizwa kunziba ponde. Saka ndishinge ndouya, vanga vachifunga kuti achizvichinjiya. Ndini, ndini munhuya, wekuti ndikapindira ndovakuya. Hatizi taipe kuendangu munda nemupini kwebadza. Tisi tinopenya kupfuura umhanza, musafunga kuti patosvika toganza. Emiro njanjani, musanditenderere, ini handizi mangwende. Ndovafadza njere, kuti vese vatende. Shumba yerudzi rwechijudha, shumba inopinda yokunda, shumba yekuti novasiya vachipfunda, usagaya kuti taitosika muchiko. Ndibvunza kuti mazwera sei, mazwera sei,